Vamwe vakabvuma kuti vakatora mari inodarika zviuru mazana mashanu kukambani iri pasi pebazi ravo yeZimbabwe Manpower Development Fund kana kuti ZIMDEF, vakatenga mabhasikoro avakaendesa kumusha kwavo kucholocho, uye imwe vakaishandisa kuronga misangano yebato ravo reZANU-PF nezvimwe izvo zviri kunze kwemutemo. Muzvinafundo moyo vakatenda mashoko aya padandemutande ravo reTwitter vachitaura pamusangano wekuzeya nyaya iyi wainge wakarongwa neveTransparency International Zimbabwe pane imwe hotera muHarare neZuro Manheru. Mukuru wesangano iri muzvare Mary Jane Ncube vakati zvinosuwisa kuti hapana ari kuita hanya yekuda kusunga kana kutonga vari kuita uori. Kunyange hazvo vanhu vari kuita izvi vari kubuda pachena vachitoburitsa umbowo savamoyo. Gweta muzvare Fadzai Mahere vakati zviri pachena kuti mapurisa nemapazi ehurumende anofanira kugadzisa nyaya iyi haana zvaari kuita, nekuti iyi ndiyo tsika yatekeshera muhurumende, uye vamoyo pachavo vanoziva kuti hapana zvavanoitwa.
Nyaya iyi yakasiyana pakuti Profesa Moyo vakataura kuti hongu zvesvuwa ndakaitora mari iyi. Ndochinosiyanisa nyaya iyi pane dzimwe nyaya. Tine munhu ari kubvuma kuti hongu ndakatora mari ndikaishandisa kupati. Izvo zvino zvatiri kutaura kuti aiwa hamutibireka mutiudza kuti zvesvuwa chokwadi ndakaishandisa mari iyi kwakati kwaisingafaniri kuenda. Inofanira kuenda kuvana kumastudent. Mari iyoyo haina kudaro. Saka every drop in the ocean counts.
Vanoti Zimbabwe ine bumbiro nemitemo yakakwana yekugadzirisa nyaya dzeuori, uye zviri pachena kuti hapana chido chekurwisa uori kubva kuvatungamiriri venyika. Vanotiwo sezvo mapurisa nehurumende vasiri kuda kugadzirisa nyaya iyi, vanhu ngavabatane vagadzirise dambudziko iri vega.
Kana zvadaro isu semacitizens tofanirwa kujamuka kukomplaina, kwete kunyarara, kwete kutaura kuti aiwa izvi zviri normal, aiwa izvi tagara nazvo, aiwa tofanirwa kutaura ipapo. Ndopatinofanirwa kutobatana zvakanyanya nekukwidza mazi vedu tichiti aiwa izvi hatichada, hatichazvifarira.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, amai Naomi Chakanya vakati uori hwatekeshera munyika, uye vanhu mumapazi nemakambani ehurumende vari kuita madiro ajojina nekuti vanoziva kuti hapana zvavanoitwa. Vanoti vanobvumirana naadvocate Mahere kuti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana vorwisa zvakasimba kuti vari kuba nekuita uori vasungwe. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vatakura zhangazha vanotiwo vanhu havafaniri kutarira nyaya yavamoyo yekuZimDef vachiti pese pese munyika pave kuitwa uori.
Vanhu vanofanira kuziva kuti corruption haisi yemari chete, kuti imari iyi yakatorwa. Corruption ikorruptionwo yekuti hakuna mishonga, hakunawo matransports, hakunawo zvikoro zvakavhurwa, hakunawo vanhu varipowa chikafu nenguva yakakwana kana kuti yakanaka mugore renzara. Icorruption futi iyo.
Zvinonzi veZimbabwe Anti-Corruption Commission vaida kusunga vamoyo, asi vakarambidzwa kuita izvi kekutanga nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uye kechipiri nemutevedzeri wavo vaPelekezela Mpoko, avo vari kupomerwawo mhosva yekuburitsa muchitokisi vakuru vakuru vekubhodhi rekambani yeZinara vainge vasungirwa nyaya dzeuori. Vanhu vakawanda vakapinda musangano waNezuro vakaita savaHenry Kane vekuEpworth vakaratidza kusafara nekuti hurumende haina zvairi kuita nenyaya dzeuori.
Hongu tingaionesei nyaya yekuti vanhu havasi kuvasunga, bati chimwe chiratidzo chekuti vari kutotiratidza kuti okay, inini zvangu murutoona henyu inini andizika ndatora iyi andizika ko zvimwe zviri kuitika kumwe kuchi maministries andizika chinhu chinotirwadza because imari yataito expecta kuti vamwe vanhu vangadai vakatobenefita from that.
Vachipindura mubvunzo pane mumusangano wange wakarongwa nesangano remass public opinion institute neZuro Manheru, mukuru weZaki vaSilence Pondo vakati commission yavo iri kutora matanho ekugadzirisa nyaya idzi kunyange hazvo vasina kujekesa matanho acho. Ukuwo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neZuro vakataura kudande kuMashonaland Central kuti bato ravo harisi kuzodzivirira vanenge vatadza, uye nyaya dzinofanira kuenda kumatare vanenge vabatwa nemhosva vorangwa nekukandwa mujeri. Asi mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti kutaura chete kwavamugabe uye hapana kana gurukota ravo rimwe chete richasungwa.
Vamugabe kungotaurawo inyaya yekuti vanenge vaona kuti nyaya iyi yakungotaurwa, vanhu vese vakamirira kuti hatichazonzwa vamugabe vakutaura, asi hapana zvavachaita. Vanongoita sembwa iri kungohukura sisina mazino ekuzoruma.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti mashoko avamugabe akanaka chose, asi muromo hauzarirwe nerwizi.
Mashoko wa Mugabe wao tinoma gamushira. Mashoko wakanaka. Asi chetinoda ndechekuti vaite zvinovonekwa zvakanangana nokuti vane uori vave vanobudiswa pachena vobva vopinzwa kumatareji mhosva kana vachipinzwa mujere vopinzwa majere.
Vanoti vamugabe vanofanira kuratidza chido chekurwisa uori sezvavakamboita apo vakaumba Sandura Commission kuti iongorore uori hwakaitika kukambani yehurumende yemotokari yeWillowvale. Mutauri webato reMDC Tiva Obed kuti vanoti zviri zveuori hurumende yavamugabe ichatowana Corona Act 6. Makurukota vamugabe akawanda kusanganisira gurukota rezvematunhu nemadhorobha vasevhi yakasukuwere, gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo pamwe negurukota rezvemhando dzemoto vaSamuel Ndenge. Vakuru vakuru vehurumende nemakambani avo vari kupomerwa mhosva dzeuori asi hapana kana mumwe wavo akasungwa kana kuti ari kuferefetwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.